Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 zvita 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezimbabwe rezvekudzidza nedzimwe nyika rinoti Zimbabwe haisi kufara nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leaders Summit. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remagetsi munyika rakakonzerwa nekusaona remangwana kwehurumende. Tichakuunzirai zvemitambo yeFIFA World Cup iri kutambwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe haisi kufara nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leaders Summit wakatanga muWashington DC nezuro. VaMnangagwa nevamwe vatungamiri venyika vakapidigura hurumende vekuMali, Sudan, Burkina Faso neGuinea havana kukokwa kumusangano uyu. VaMnangagwa vakatemerwa zvurangu nevamwe vavo vehurumende vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. America nemusi wemuvhuro yakatemerawo zvirango mwana wavaMnangagwa Emerson Mnangagwa Jr. nevamwe vanodzidzana neshoroma vakuda kwashe tagwirei. Vashava avo vakambomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashora danho reAmerica iri. Ngatinzwei ihurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Nyika yeZimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika dzose dzepadzibano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungowanikwa sei. Zvipa zvatakasangana inonzi US Africa Summit Zimbabwe inga isingakoko. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno yasi yakokwa isina kukokwa kana muzinzwa zvandotaura. Yakokwa kuti Zimbabwe ngaive asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Inda uya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa inoinkluda Zimbabwe. Saka mukuru wenyika yeZimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro zerino.
Makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeAmerica? Vari kuti
hatisati tataura nawo zvedu asi kuti tinotaura tichataura vanozviziva zvatichange tichitaura kuti isu tiri part of Africa.
Pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here
panguva inoi? Iye zvinotoziva mangwana tichapindawo imwe misangano yavakaronga. Hapana musangano watinowanzo kupinda tiitapa tinopinda misangano yavo iyo.
Takaona America ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviranga zveupfumi vakadomwa nezuro. Munotambira seizvo?
Hatifari nazvo izvozvo. Hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotambanudza ruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete voerekana mangwana womuka vati taranga takurangai kuti nokuisa vanhu pazvirango asi vachiti vane vamwe vavaburisa zvakare ipapo isusu toda kugara tichinzwanana. Kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana. Tinogona kuwirirana pane zvimwe, tichitanga kuwirirana pane zvimwe asi hazvipedzi kukama izvo.
Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vachitaura naMarvelous Musanganya uye vari muno muWashington DC. Zvichakadaro vatungamiri venyika dzemuAfrica vakakokwa kumusangano uyu vakatanga kupinda mumusangano nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti US$55 billion yekusimudzira nyaya dzezveupfumi. Mutepedzeri wavo amai Kamala Harris vakati pari nemari inosvika zana remamiriyoni kana kuti $100 million kusimudzira chirongwa cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI uye kusimudzira mabasa emadzimai munyaya dzekutengeserana. Ko Zimbabwe pane chainga kwanise kuwana here pamari dziri kutaurwa navaBiden idzi? Mukupindura mubvunzo uyu tabata sachigaro veAfrica CEO Roundtable vaOswell Bina.
Nyika dzekumadokero tichiisa America ndidzo nyika dzatakagara tichiita mabasa makuru kugara nekugara. Kunyangwe patakapinda muhondo yerusununguko taida kuti tinge tichizvitonga, kuzvitonga ikoko tichibvisa utongo kubva kunyika dzekumadokero. Saka nguva ino mukatarisa nyika yedu yakasununguka chaizvo mutsika, mumitauro, mumitambo, kunge yakabatana nezvinenge zvichiitika kazhinji America nenyika dzekumadokero.
Saka Vabina, musangano uyu munomuona sei? Wakakosha zvakadini?
Musangano uyu musangano wakakosha chaizvo kuti dai kuri kuti ukama hwedu neAmerica hwakanaka, taifanirwa kunge tiinewo makambani edu makuru achidedzwawo kuti anopinda mumisangano iyi. Isusu seRound Table taita misangano yakawanda zvikuru neAmerica tichiedza kuti tipatsanure zvematongerwo enyika nezvemabhizinesi. Taiedza chose kuti tinyengerere America kuti ione kuti zvekuindira nemabhizimisi zvakadini kunge zvakagadzirikawo zvakasiyana nezvinoenderana nematongerwo enyika.
America inotii apa Vabina? Muri kubudirira here?
Semazivira ako, America inoda inonzi rights-based business. Rights-based business inoitwa neAmerica inonyanya kutaridza kodzero dzinoenderana nemagadzirwo ezviwanikwa ezvinoendwa mumakambani uyezve zvichipindawo nemumatongerwo enyika yenyika iyoyo. Saka muno muAfrica America yanonoka chaizvo kupinda mune mikana yakawanda nokuti izvozvo zvavanotaura ndo zviri kuita kuti China ipinde ichitora mikana yakapfuura yeAmerica kusvika gore riri. Kunyange ukatarisa mari yasimwa neAmerica muAfrica, wotarisa mari yasimwa neChina muAfrica, zvinokuratidza kuti China yafamba kupinda America munyaya dzekuita mabhizimisi neAfrica. Asi America yaakuzviona kuti yasarira mumasure.
Izvi zvinoonekwa papi? Zvinoonekwa sei?
Ukatarisa AFCFTA, chirongwa chekutengeserana muAfrica, kufamba nehwaro nekusimuka kwachaita zvaakutotaridza nyika dzakaita sana America kuti vaakunonoka, ndosaka vaakuita misangano yakadai. Gore rapfuura pamberi takanga tiinawo musangano weUS Africa Business Summit wakaitwa kuMozambique. Zimbabwe yakaenda ende yakaenda yakamiririrwa kubva kumukuru wehurumende nemabhizimisi ese akati wande wande.
Saka chii chakabuda mumusangano wamuri kutaura uyu Vabina? Chamungada kuona chichiitwa pamisangano yakadai chii?
Takadzidza zvakawanda kumusangano iwoyo. Saka inyaya yekuti dai zvaagadzirika pakati paAmerica neZimbabwe, taonawo makambani emuno, vatungamiri vemapoka anomirira mabhizimisi vashedzwawo kumusangano uyu, Zimbabwe yaikwa zvouviri chinenge chakati tsvikiti.
Sachigaro veAfrica CEO Roundtable vaOswell Bina vange vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti dambudziko remagetsi munyika rakakonzerwa nokusaona remangwana pakuwedzerwa kwakaitwa makambani munyika, ukuwo magetsi asina kuwedzerwa. Izvo zvave kuti kuita kuti aripo aremerwe. vajokonya vanoti kuwedzerwa kwakazvoitwa magetsi kugwenya rekariba kwakabva kwasanganawo nedambudziko rekuti mvura haichanaya zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Particularly nyaya yemagetsi ari kunetsa pachinguva chino, ari kunge asipo, ari kuafekta kudzimba, kuafekta zvimwe chete zvinokuma bhizimisi, emitoo yose zvayo, ungaenda kumining, ungaenda kumanufacturing, ugoenda kuagriculture, ugoenda kutourism, zviri zvese nyaya yemagetsi yanetsa, ende yanetsa southern region yose zvayo. Takangobatana vana South Africa vanotamburawo, vana Zambia vacho vanoti pavo vari kutambura, vana Mozambique zvimwe chetezvo, iyo South Africa iri kutambura, Zimbabwe iri kutamburawo nenyaya yemagetsi.
Chii chingadai chiri kukonzera dambudziko remagetsi iri vajokonya, tichiona kuti rinowanikwa gore negore?
I think senyika pane patakaita underestimate kuti tinoda growth, and the growth yemaindustry kureva kuti inofa kuita zvinofa kufambirana negrowth yemagetsi as well. Saka ipapo tiri panotinetsa.
Saka dambudziko iri ringarerutswa sei? Ndedzipi nzira dzekunzvenga dambudziko iri?
Unoziva tiri region yakakomboregwa zvikuru, nokuti tine zuva rinobva kuna Mwari ratisingatengi, asi tinogona kurishandisa mahara. Munoziva zvinhu zvaMwari hazvitengewi, hazvidhuri, asi hatizvivoni. Toona zvevanhu nezvenyika. Saka tikagona kutora magetsi anobva muzuva, tinogona kuubudirira nokurumidza. Ndinogona kukupai statistics dzandinoona. Muno muZimbabwe tikatora 1 million houses, tikadzisa imwe neimwe imba 5 kVA. Munhu iyeye arogona kushandisa hafu ye 5 kVA, wota 2.5 kVA. Owana 2.5 kVA anogona kutengesa magetsi wayo kuzesa. Saka mukatora 2.5 kVA by 1 million, zvinoreva kuti pasina kuti mamboenda kure kure, mawana mapanels enyu, munenge matora 2.5 kVA multiplied by 1 million. Muchindiudza kuti vatova nemangani ma kVA yamawanawo, more than 2.5 million kVA dzatova nayo, magetsi edu anengatokwana. Saka kungoti zvoda kuti vanhu vachigara pasi vachitaura nevachazoita sei. Vanhu vari kuinvesta vachienda mberi, ndinga ndozvinoda kutaurirwa zvikuru izvozvo.
Asika Zimbabwe inoti dambudziko iri harisi renyika imwe chete, munotiwo?
Regioni dzese idzi dzazara nenyaya yedroughtwo. Saka zvoda kuti drought inogona kuafekta, saka mvura dzinofukidza kuti dzine mukariba inogona kunonoka. The only problem we made was takaingiriza magetsi kukariba tisingafanirwe kuingiriza, nokuti magetsi anoshanda nemvura. Panongopisa chete mvura inenge ichitsvaichinda. Saka evaporation inobva yaingirizi, ndo zvaitisa izvozvo nhamo yatinayo. But zvimwe zvese hazvo zvazvichiita zvakanaka. Expansion yeprogram yekuti nemberi nenyika yanga ichiratidzika kuva iripo inoshanda, asi tabatwa apa mavoko nenyaya yekushaya magetsi. Ndokuti indastri yavanhu zvakanaka.
Saka zvinokwanisika sei izvi vajokonya zvamuri kukomekedza kana kukurudzira izvi?
Ngatiite zvinotibatsira isu noushoma hwedu nokushaya kwatinako, asi zvirimo zviri muno munyika zvinoita kuti tigone kusumuka nesimba tose. Zvinoita kuti tisumuke nesimba tose, mumwe nomumwe ane basa rokushanda muZimbabwe. Hakuna munhu wani angazviita ega. Kana president pachavo havangazvigoni vega, asi vanotoda vanhu vanovabatsira, vachivabatsira kuti zvinde mberi.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakaliswe jokonya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro dare remakurukota rakatambira rikabvuma zvakanyorwa mubiri remedia practitioners bill. Biri iri richadzika mitemo inofanirwa kutevedzwa nevatapi venhau. Hurumende inoti izvi zvichakonzera kuti vatapi venhau vaite basa nemazvo, asi vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti biri iri harina chitsva charinacho, asi kuti inongova nzira yehurumende yokumanikidza vatori venhau kuti vasanyora kana kutaura vachishora hurumende.
Hapana zvarinorehwa parusununguko roge watapiwe nao ngekuti ndofunga kwapera mazuwa masho masho makwakaonzwa inonzi patriotic bill inopanisha wanhu wanonyora zvinhu zvinoshoropodza hurumende nemutongi mutungamiri wehurumende saka freedom, new freedom of information bill yakatanga kutaurwa nayo kuma 2020 kuya ichinzi iri kubvisa yaimbonzi aipa access to information and privacy protection act hapana zvainochinja ba ngekuti zvaakuedza kuita iye zvino ndezvekuti hurumende iri kuti vanhu vanotova nhau ngatichishanda pamwe chetepo asi tinoziva kuti kana vakashanda pamwe chetepo hurumende ndo inenge iri kupandike inenge ichipanisha vatori wenhau vanenge vanyora izvo zvehurumende zvavanenge vasingadi asi vanenge vava kuti takabvumirana nevatori wenhau saka tikushanda pamwe chetepo
chavari kuedza kuita apa chii chii chiri kuda kuitwa nehurumende panyaya iyi
hapana zvitsvaba zvakangofanana zvaango chinhu chikuru ndechekuti usambonyora chinhu chinoshoropodza hurumende ndo chinhu chikuru chiri ipapa zvino vava kutaura manje kuti tichazoita manage sei mutemo iwo wekusashoropodza wekuti munhu anoshoropodza ndihurumende anoitwa sei ngekuti patriotic bill ndofunga ndiyo inotofanira kutotarisirwa kuongororwa zvakatosimba kupfuura iyi freedom of information bill freedom of information bill it's a cover yenhingirike yepatriotic bill ndokune nhingirike objective ehurumende yekupanisha vanhu vanonyora zvinhu zvinoshoropodza hurumende saka zvimwe zvese zviutarwa izvi hazvina hapana zvazvinobatsira nyaya iyo freedom of information payaitaurwa muna 2020 watapi wemunhau wazhinji havana kuenda ba kumusangano iwo watapi wenhau vari kuti ivo kana tichida kuzvipanisa isusu ngatitiitire pachedu hatidwa kusangana negovernment ngekuti ukashanda nehurumende kawadziya moto wembavha ngekuti hurumende inozoita zvainoda kuita asi yochizvidzivirira ichiti takashanda newatapi wenhau saka zvatakaita zviri right ngekuti watapi wenhau anozvibvumidza iprojekt yehurumende iyi haina nechekuita neindependence yenhingirike yewatapi wenhau
munoona sekuti richapinza vatori venhau pakaoma sei
pakatoomesesa chaizvo ngekuti kune inonzi patriotic bill patriotic bill ndiyo ichatungamira mitemo yehurumende kana kwava kuya kune watapi wenhau freedom of information hapana zvainotaura ba zvese zvainotaura zvese zviri pasi pepatriotic bill chinhu chikuru chaizvo ipatriotic bill dai vanga vati tabvisa patriotic bill taibvisa sekubvisa kwavakaita yawaiti aipa yekudhara yana Jonathan Moyoye asi kungati kune munhu ngatishandei tese iwo wanga mubatsira pfumo pahuro here
avo vanga vari vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday hurumende inoti vanhu vanoita zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu kana kuti 260,000 kusanganisira zviuru gumi kana kuti 10,000 zvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvakanyoresa uye zvakamirira kugoverwa ivhu neminda muNewsday makare mukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga vanoti kukwira kwehuwandu hwevana vari kutorerwa kodzero dzavo kunokonzerwavo nezviri pamadandemutande avo avanoti anobatsira nhubu kupara mhosva pavana
y
yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko ku studio ko ini mbiri ndoda kutaura kuna Chamisa. Chamisa, kana waona kuti hautadi kuti tungamiri regera nokuda kuti zvawakubvumira vanhu vari muparamendi kuti vapiwe mari vavake minda dzavo misha yavo vavake mapurati ko isu vana mbuya azodwa todini tiri kutambura tiri kunonga sose nomuromo apa tiri kuda kuti iwe upinde ugadzire nyika wakuti vavanga vatore futi mari dzezanidzi vokupandukira chenjera navo vanhu ava vanhu havasiri right ava kuda newo wamuchaikuyi wokudemani hauchadi zvokugadzira nyika gadzire nyika Chamisa hatidi zvemahara.
Hallo pastudio 7 murisiana wekubatanoroka hwanana wekuma Blessing Zulu. Ewa rise basa renyu bo zvekuti aiwa ramba makaisa ziso nekuti ziso zvinonga zvichiitika kunoku kwetiri kunoku. Aiwa tiri kuitenda America nezvayaita tsando dzayo ngairambe yakadaro. Tiri kutambura kubudikidza pamusana pavo akomana ivawanana tagwiri ivawanana nakagwe avo tikuba mari dzenyika zvichidya voga. Vazosiya tafadzwa mugwadi ndo vazosiya kudai vakaa tafadzwa mugwadi ipapo apa tafadzwa mugwadi vamusiyire iko akomana noumwe tafadzwa mugwadi iyo tafadzwa mugwadi neumwe ndamupiwawo futi tafadzwa iye zvaari kuita tafadzwa mugwadi ari kuvhaira hwanyasereke murume iyo zvaari kuchiitira tafadzwa mugwadi wanhu ari kutishungurudza mataura anoti anotirwadza hwanyasereke mugwadi iye kuti hanzi isu tinobvunza mumbi kunze kwenyika. Umwe tafadzwa mugwadi America ngaiwone tafadzwa mugwadi samamuregedza futi ndatenda America ndatenda studio 7 aiwa rabai makashinga ndoku kutenda ndishuga shuga chinyokoto pamarosha apapa ndichiti burisei zvenyu pamarosha apapo MP nyambokanyi rabai makashinga tinemi sawe tinemi ipapo.
Ya pamusoro studio 7 nevakateererawo ndaitikumbirawo zvemutiudzirewo hurumende yezanupf apa yezimbabwe in general kuti pachinhambo chokutora ma40 miriyoni muchipa munhu wani 40 miriyoni musa muchipa munhu wani ipapo mupaonewo muzimbabwe mune vanhu plus or minus 16 miriyoni kuvadii ngoti vangotiitisawo laini nyika yose tingowana miliyoni pamunhu wani tigozvitengerawo masola edu wawa vanodawo kutengera vamwe totengawo masola edu nemiriyoni iyoyo vakangotipa munhu nemunhu miriyoni kana 15 miriyoni tinokwana zvedu vongosiya miriyoni yake munangagwa chete ndiyo tadza kupiwa miriyoni vamwe vose tongopiwa miriyoni pa40 iyoyo yavanopa maMP umwe chete ndiona soti zvingatibatsiravo munyika umwe noumwe ongoziva angopiwa miriyoni yake odoziva zvaanoita nayo odoziwaziva kwake waziva kwake ndokufungidzira kwanguwo ndokufunga kwanguwo ikoko dai vangotipawo 1 miliyoni pamunhu pama40 iwawo avari kupa maMP ava.
Makadii pastudio 7 umwe munhu vana vezimbabwe ikonotofara kungwara chinhu chinonzi masanctions izano izvozvo anomuona kuti vari kutowedzegwa pamasanctions nguva idzodzo dziri kunyengedzewa vanhu navanhu vezano vanhu vachiungana pamuzinda weamerica uri muzimbabwe vachiti hey masanctions kuri kutowedzegwa vamwe vana vana munangagwa naivava vakadzi vana tagwirei ava saka zviya zvokukwera muchitambisa nguva muchinoungana pamuzinda weamerica muchiti masanctions muzvizive kuti muri kuvhagwa kumeso masanctions ndivavo vacho vari kukutumai ivavo mofara kuzviziva izvozvo vana vezimbabwe ende masanctions azofi akabiswa naizvo zviya zvazvame muchiti masanctions anobiswa nenyaya yekufifidzigwa kwamunoitiwa muzimbabwe muchivhundudzigwa kuti muvhotere zano ndizvozvo zvacho zvinovuyisa masanctions kusvika zvisingachaitiki izvozvo ndokubva kwemasanctions kurohwa kuya kuri kuitiwa vanhu vachivhundudzigwa sezvaitika muna 2008 ndiwo masanctions iwa saka vanhu vanozviita ndivo masanctions ivavo mofara kuziva izvozvo kwete kunyepegwa navanhu vane mabhacha avo.
Kazuvai pastudio 7 apo tadzokavo zvekare tichingoti tihwereketerane tichiudzana chokwadi hurumende iripo izvi ihurumende inotaridza kuti haina basa nevanhu vayo chavanogona kutaura zvinhu zvavasingagoni kuimplimenta magetsi munyika hamuna asi MP minister uri kupiwa 500,000 US magetsi munyika hamuna but someone is advancing a loan of about 500,000 US kwa muchangwa family kunogona kuenda 1 million US but my government spokespeople vakutaura pamedia hanzi hei America iri kuda kukripla economy yeZimbabwe how we are crippling our own economy by poor decisions, greedy decisions, selfishness, egocentric decisions. Hurumende haisina basa nevanhu and the reason why they are doing that is because they know vanhu havachavadi from 2008 elections they know very well people remember no longer need them. Chavakazva ndagarire mukadzi wandiri kumanikidza asingachandidi unomubata zvakanaka unomutengera mabhuruku ndo zviri kuitika vanoziva kuti hatichadikanwi saka hatichanyengereri ngatibhondore kwokupedzisira that is what they are doing. Chipatara hachina mishonga hachina mameshini hati essential for the country but we are advancing a loan of 500,000 to an individual what kind of madness is that.
Ngativonei kuti zvakaitika kukata nezuro zvakamira sei uye nemutambo wanhasi.
Mutambo uyu wanga wachinakisa zvachose and zvakaratidza kuti Messi zvishuwa ndimambo webhora akataratidza kuti bhora rinotambwa sei. Handa kusarisira kuti Croatia ingarohwe easily like that naArgentina every moment it was going to be a very competitive game but it looks like difference yeCroatia yakavaleta down cause vakaita mamistakes bora sangotanga saka mamistakes wayo akabva vakosa two quick goals and Argentina yakazokudzokera shure but ndiri kufara kuti Messi apinda mufinal zvino ndo trophy yaanga atina mukarira yake saka ndiri kufara zvachose kuti at least Messi achakwanisa kutaya aine World Cup trophy ino iyo yanga ichingozi nevanhu asi palevo yake or Maradona nenyaya yekuti haana World Cup but it looks like he's now came away from clinching the World Cup trophy.
Wataura pamusoro pekutamba kwaMessi chaakaita chakakubata zvikuru ndechipi mumutambo uyu neCroatia.
Munhu akakwanisa kukondorora game rake mushe akakugohwesa penalty akakwanisa kuita maplays are very important bhora rezvibhora rake. The first goal it was the penalty. The second goal it was him. Akato anakusaga foul. Akato ngo akapoka bora into an oncoming shot and got to Manyao. Achibva anogoisa bora. That was the second goal. He contributed. Because for my players, I don't mean that. Kuna kusaga foul. But he had anakusaga foul. Then the third goal. Akaita zvamezi zvatinomuziva chaizvo zvokuita take on madefenders atatakeni madefenders achibva aita recruit kuti vauye kwaanga ari vasiya mutambi wake mumwe ai open achibva asweya ball to make it number 3 and also munhu who is also a leader anga achikwanisa kutaura nemaplayers ake kuti vaflowe down the pace of the game vadefend in a good way vasapanike because remember vakabve vakabuda 2-0 Netherlands vakatsorwa but this time ndo yanga ichingorisiye kuti vanokwanisa kudzorwa but from the look of things havanga vari in control of everything.
Matimu maviri asaraya France ne Morocco Argentina pane timu yainotya here kuti isasangana nayo mumafinari yomutambo weFIFA World Cup.
Argentina I'm sure ingasoda kusangana neMorocco nenhawo yekuti Morocco haina experience chete but other than that inde ndoda kuti Morocco iwin semi African ndoda kuti timu yekuafrica ipinde mafinal ibreak again history yekuti yekuve the only African team. I think an African team ikapinda mufinal zvinomotivata other African teams kuti dzibhilive kuti tokwanisa kuitawo zvaita Morocco.
Sezvo nguva yedu yapera tobotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande.